Vamuliswa vati hazvishamisi kuona vamugabe vachiratidzirwa pamusoro penyaya yavadzamara kumisangano yesadic neau. Vati zviri pachena kuti vadzamara vakapambwa nevanhu vehurumende, uye vanhu vakaita izvi vari kusvibisa zita remutungamiriri wenyika.
Saka very important kuti nyaya igadziriswe nokurumidza. Itai nemhuri yake yandinonzira tsitsi. Vana vake vanoda kuona baba vavo, havasi kuona baba. Vari kuti ko baba vari kupi? Already kunenge vanhu nevana vadiki vanokura vachivenga hurumende, ende kunyanya vamugabe achiti ndiye mukuru. Kosei ari kuregera zvichiitika? Saka ivo vari kuita izvi vachisvibisa zita ramugabe ngavasiyane nazvo.
Vati vanhu vakaenda kuhondo kuti pave nerusununguko. Vatiwo zvinosuwisa kuti vanhu vatema ndivo vave kushungurudza vamwe vavo. Vadzamara vakapambwa mumusha weGlenview 7 muHarare masvondo matatu apfuura, uye kusvika pari zvino havasi kuzikanwa kuti vari kupi. Masangano akazvimiririra nyika dzekunze dzakaita seAmerica, France, Britain, Canada nedzimwe dziri kushoropodza kupambwa kwavadzamara, dzichiti hurumende inofanirwa kuita zvose zvainokwanisa kuitira kuti vadzamara vadzoswe kumhuri yavo vari vapenyu. Hurumende kuburikidza nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa yakati iri kushushikanawo nekupambwa kwavadzamara. VaMunangagwa vakatiwo mitemo yenyika ichashandiswa zvakasimba mukuranga vachawanikwa vaine mhosva yekupamba vadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.